WZTC.
Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 13, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende iro rine nhengo dzeZANU-PF dzakawandisa rakavhota richitambira Patriotic Bill iro rakanangana nekuti ive mhosva kune zvisvaro zveZimbabwe zvinenge zvashoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Meya veHarare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vanodzoka pabasa zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo. Vaive mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotambidzwa mubayiro weFab Elizabeth Valesky uyo wakapiwa gore rapera ra2021 nesangano revashandi guru rekuNetherlands reFNV. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende iro rine nhengo dzeZANU-PF dzakawandisa nemuvhuro rakavhota richitambira Patriotic Bill kuti rive mutemo. Bhiri iri riri kushoropodzwa nevamwe vanosanganisira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti rakanangana nekuti ive mhosva kune zvizvaro zveZimbabwe zvinenge zvashora kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Kupfuura kwebhiri iri mudare reparamende kwaive kureva kuti rave kuenda mudare reSenate, uko rinotarisirwa zvakare kuti rinopasiswa sezvo bato riri kutonga reZANU-PF riine nhengo dzakawanda zvakare ikoko. Kana bhiri iri rapasiswa nedare reSenate, rinenge rave kumirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti uchive mutemo. Nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira Norton vatemba muliswa avanove mumwe wenhengo dzeparamende dziri kupikisa bhiri iri vanoti nyika iri kupedza nguva yakawanda nezvinhu zvakaita sePatriotic Bill iyo nyika ichitsva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kufunga kwangu amwe mabhiri atiri kupasa muparamendi aongorore mararamiro evanhu, mutemo unenge uchidzvanyirira vanhu. Kwangu neposa yanga iripo aipa ikasvikanzi yabviswa, asi nerwesere wayanza nePatriotic Bill. Inobetsere chii pamararamiro evanhu? Waudzvanyirire kune vatema nevatema. Saka handifunge kuti zvinotibetsera. Tofange tiona kuti konyika ingabude sei munyaya dzenhamo idzi kuti vanhu vange vachigona kurarama. Ndezvipi zvavangaite? Nyaya yeuori chii chaari kuita nayo? Nekuti tine zvicherwa zvakawanda. Hurumende mukona auditor general achitaurawo kuti kune mari dzakawanda dzichifamba nenzira chaya chayo. Inyaya inofange ichiiswa pamberi kuti tikapedza uori. Zvemasanction zvinotaurwa izvi, masanction anogona kubviswa. Kasi kana pachine huri nekuba, avanhu vanongotambura, vanhu havasi kunyanya kutambura nemasanctions. Vakutambura nenyaya yekuti havasi kunge vachiwana zvicherwa zvemunyika, magold, madiamond, zvese izvi zvatinazvo.
Chii chamungati chaita kuti bhiri iri ribudirire mudare reparamende tichionawo kuti kune vamwe vakaitawo semi vari kupokana naro?
Zvinoonesa ndezvekuti manumbers eopposition mashoma kune musangano wekutonga weZANU-PF. Saka chinongoita naro dzakaita sei pakunovhota ndo vanowana manumbers. Asi ndiri kushushikana nekuti hapana mutemo watiri kuisa wekuvandudza upenyu hwevanhu mararamiro avo. And handizvo zvatogarira muparamendi momo. Kuna mitemo, even mastatutory instruments, mitemo inozoti ichi musaite chakati. Haisi kukurudzira vanhu kuti vaite mari kuti vararame, asi iyi hurumende inongotsvaka chete simba. Iyezvezvi kune bill iri kuuya yemaNGOs PVO. Wani kune mutemo kana vasiri kuita zvinhu nemazvo vachiita money laundering, handi vanosungwa nemapurisa? Anti-corruption inosunga. Saka sei kuzounzwa umwe mutemo futi? Saka nyika dzakawanda hadzidi kupinda munyika inoita mutemo yakawanda inenge ichidzvanyirira kodzero dzevanhu instead of kuona kuti budiriro ndio inokosha pakuti vanhu vange vachigarisana zvakanaka munyika.
Saka chii chaakutarisirwa kuitika iye zvino tichiona kuti bhiri iri rapasa muparamende?
Raakuenda kuimba hombe yesenate apa house inozoongorora, asi ivo futi ndovanga vanozvitsigira vaikoko. After that watove mutemo. Unonetsa mitemo iyi kana mukasatongawo futi one day ichango kudya ivo futi. Saka tofanira kuchenjera izvozvo nekuti nyika ndeyamwarika. Mwari ane mazuva ake anotipa panyika, even kunge tichimirira vanhu tine mazuva atinawo futi zvakare.
Pane mamwe matanho here angatorwa nevana vezimbabwe ekupikisa iro bhiri iroro?
Handi ndo vanosarudza kanhengo dzeparamendi dzipindeka. Tenge tine masimba acho, tenge takavamirira. Saka zvakuda kucherechedzwa kuti idzo nhengo dzeparamendi dzavanosarudza dzinomirira here zvido zvavo kandi zvido zvavo kandi zvido zvemisangano. Zvinonyanyonetsa munyika, mapato aya anoda kunge achidzvanyirira vamiriri ava. Ndosaka muchiona inini ndinozvimirira ndega ndichiita zvandinoda, hapanondidzinga. Vanhu venoti vanhu vasingandidi ndokuti ndava kungoendawo ndega, ndozvinyorera tsamba ndabuda. Asi mapato aya haana kana hanya nevanhu nemararamiro evanhu nenyika kuti inofanira kuenda ko. Chaakuda kungonzi simba tinaro.
Havanga vari nhengo yeparamende yakazvimirira vachimirira dunhu reNorton muparamende, Matemba Muliswa vari parunare neStudio 7. Harare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vakadzoka pabasa nezuro zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo, sezvo kudzingwa kwavo nebato rePeople's Democratic Party paukanzura kwakanga kusiri pamutemo. VaMafume pamwe nevaive meya weMutare vaSimon Chabuka nevaive kanzura weBulawayo vaArnold Batirai Dube vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa kwavo nechikwata chePDP ichi, izvo zvakasimbiswa nemutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Munamato Mutevedzi. Tabata vaMafume kuti tinzwe zvizhinji.
Mutongo wakabuda zviri right. Vakangobuda uchitaridza zvanga zviripo kuti tsamba yakanyorwa iyi yanga iri tsamba nhando, tsamba nje, tsamba yemusikanzwa, tsamba yemusarinya yekuda kubvisa Harare 1 mukuru weguta nekungonyora mwadhi munhu achingobvawo kwaanenge achibva. Takaona kuti hazvina kana nemusoro, dare rakaona kuti hazvina nemadhuru. Ministry nemamwe maguta anga aripo vakauya vachitaiwa uyu ndiye Harare hwani chaiye chaiye.
Saka izvi zviri kusiya papi kumiswa basa kwamaa maitwa muchipomerwa mhosva dzamaa muchipomerwa?
Dzemhosva, dare redzimhosva idzodzo rakapera nokuti pachinguva chandaandabva pakanzuro, pachinguva chidoko doko ichocho ndakaudza dare iroro raindipomera retribunal kuti aiwa inini handichisirika kansela, ndangova munhu nje. Zvinova zvakapedza nyaya iyoyo. Asi iko zvino zvandadzoka tongoona kuti zvichafamba sei, asi tiri kuendera mberi nekuti tiite zvinodiwa nevanhu, tibvise marara, tipe maservices, tigadzirise izvo zviri kusosona maresidensi vange vachinge vagara zvakanaka. Ndozvatinoda.
Saka madzokera kuhofisi nhasi here kana kuti muri kudzokera riini kana mava musati madzokera?
Aiwa, tatodzokera nhasi. Kwanzi chinono chinengwe bere rakadya richidini richifamba. Saka tinotongotorova chikafu tiripo. Ukanonoka unowana chikafu chadyiwa kana chaora kana chabvisiwa panzvimbo. Kana watodzoswa nyaya dzemaresidensi dzakawandisa, vanoda marara abviswe, vanoda kuti guta rinake. Guta guru remuZimbabwe rinofanirwa kunaka. Tinogona kugadzira nyika yese yemuno muZimbabwe kana tikamaneja kurana guta guru reZimbabwe.
Musi kutarisirawo here kuti iyo vaJulai Moyo pamwe nekanzuro yeHarare vanogona kupikisa mutongo uyu?
Aiwa, vapikisika nekuti vakabvuma kuti varesva. Haungafurudzi nekupisa pamwe chete. Zvinhu zvavo izvi zvinoita kuti vanhu vange vachifunga kuti pane zvavanogona kuita. Aiwa, magweta avo akauya vakabvumirana nesu, vakabvumirana nemutongo kuti aiwa tanga tiri wrong, uyu ndiye Harare 1.
Murikudzoka kuhofisi wamafume panguva iyo tiri kuonawo gwaro rakaburitswa naauditor general riri kuti paine kusafambiswa kwemari zvakanaka mukanzuro. Munoti
hatitombozivi zvavari kutaura kuti pane mari dzisina. Mari dzipiko? Zvipururu zvemari zvatakawana kubva kuhurumende zvatisina kumbobata. Dzimwe mari dzinongonzi takapuwa isusu. Mari dzemarodhi vanogovana makondirakiti vega. Mari dzezvinhu zvizhinji vanogovana vari vega. Isusu hatina chatabata, hatina chatinoona chakanga chakabuda imomo. Asi tinoziva kuti mari dziri kuuya dzichibva kuhurumende dzichinzi ndedzekanzuro dziri kudyiwa semushonga wemusana.
Havanga vari meya veHarare vakanga vambomiswa basa vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Vaive mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa neZuro vakatambidzwa mubairo weFebi Elizabeth Valesky, uyo vakawana gore rapera ra2021 asi vakakundikana kuenda kuNetherlands kunoutambidzwa. Mubairo uyu unopiwa vatungamiri vevashandi vanenge varatidza ushingi mukuita basa ravo munyika dzavo, kunyange zvinhu zvakaoma sei vachizviisa munjodzi vachimirira vashandi munyika dzinotyora kodzero dzevashandi. Mubairo uyu wakaparurwa nesangano revashandi vekuNetherlands reFNV muna 1991 senzira yekuremekedza murwiri wekodzero dzevashandi Febi Elizabeth Valesky wekuEl Salvador, uyo aive nemakore 20 paakaurayiwa muna 1989 nekuda kwemabasa ake ekurwira kodzero dzevashandi. Ngatinzwi hurukuro yataita navamutasa pamusoro pemubayiro wavo uyu.
Chatakanyanya kufambira kuuya munyika yeNetherlands nedzimwe nyika dzatichatenderera mumavhiki maviri atinawo muno muEurope ndechekufambira musangano mukuru unoitwa pakore mashanu ega ega weFNV kuno kuNetherlands. FNV mubatanidzwa wemapato ose anomirira vashandi munyika yeNetherlands. Saka vane kongresi yavo yavatidana kuti tionewo zvavanoita nekunzwawo zvichemo nezvinyunyuto zvevashandi nezvavari kuita vachigonawo kuno kuti nesuwo tigozvionawo nokudzidzawo kwavari. Asi chinhu chikuru chiripo kwandiri ndechekuti vakandipa mubayiro unonzi Febe Elizabeth Valesky Award.
Mungataurira pamusoro pemubayiro uyu, chii chakaita kuti munge muchipiwa mubayiro uyu?
Mubayiro uyu wakatorwa kune mumiriri wevashandi wakaurawa nokumirira vashandi makore apfuura kare kare, and unopiwa vashandi vari kushanda munzvimbo dzinokumbunyikidzwa dzisingatedzerwi kodzero dzevashandi dzakaita senyika yedu yeZimbabwe vanenge vachimira nesimba kumirira vashandi. Saka pane gore rapfuura ndini ndakawaniswa mubayiro, asi ndanga ndisina tindawana nguva yekuuya kuzonoutora. Saka vakaona zvakakodzera kuti ndiupiwe paCongress chinova chiitiko chatabva kuita zuva ranhasi.
Imi makwanisawo here kunge muchiwana mukana wekutaurawo mamiriro akaita nyaya dzevashandi nemabasa muZimbabwe?
Ndawaniswa mukana wekuzivisa vashandi vemuNetherlands nevazhinji vakakokwa kubva nyika dzakasiyana-siyana. Chinhu chikuru chandanga ndichitaura nezvacho ndechekuti vashandi vemunyika yemuZimbabwe tiri kumbunyikidzwa, kodzero dzedu dzemubumbiro renyika hadzichateedzerwi kana tikanyunyuta pamusoro pezvinyunyuto, tikada kushandisawo zviri mubumbiro renyika zvinoti tiramwe mabasa kana kupinda mumigwagwa techiratidzira, techiedzawo kuchema kuti mwana asingachemi angafira mubereko. Hurumende iri kushandisa mauto nemapurisa kuti vatimbunyikidze nokutirova nokutisunga vachitivharira mumatorongo, zvinova chinhu chakachamadza nekushungurudza vashandi vose pasi rose kuti hurumende yemunyika inonzi yakasununguka ingabata vanhu vayo senhapwa kudaro nemhaka yei.
Havanga vari vaive mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vari parunare kuAmsterdam Netherlands neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nedenda recovid-19 uye vanhu makumi masere nevana kana kuti 84 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wekare. Kusafa kwevanhu kwakaita kuti uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika urambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matanhatu kana kuti 5460. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga wakakwira kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 247,094. Vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5,749,905 vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nyika yose. Tarisa zviri munhau. Nepfenyuro yeZBC ine musoro wenhau unoti zvikoro zvese zvepamusoro-soro, mayunivhesiti nemakoreji zvichavharwa kuitira kupa mukana kuchirongwa chekuverengwa kwevanhu cheNational Census chiri kuitwa mwedzi uno. Bepanhau reNews Day rine musoro wenhau unoti murayiridzi wenhabvu Gaetano Tembo akamiswa basa nechikwata chaairayiridza cheSuper Sport United chekuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazvakadzei vazhamara reese studio 7 kwakadiri kwamuri kweze matimana enyika anendotaura zvamundiri patembisapo. Tiri kurarama iri tom-tom, kurarama kwacho kwakaipoko. Ya, ndichinzwa imashoko ndovona kupe kupe waijoina TCC, waijoina nemoyo wose here. Mudatidi futi unozofana Monzora kuvhiringa pati, nekuti kupe naMonzora ka vanovhiringidza pati. Saka kupe uyu ngaabude pachena kuti wajoine pati nemoyo wose here, haadi kuzovhiringidza mukoma yao kuti asapinda. Kuti kune vanovhiringidza, kune vanovhiringidza, ti vanhu vanovhiringidza semavhinga vakaita futi tsvangira yapo vakamuvhiringidza kusvika mudhara wedu afa. Saka vasidi kupinde itumwa futi ngezano PFL kuti vavhiringidze. Saka kupe ngaamire pasteji ataure chokwadi chake kuTCC, nekuti TCC haisi pati yeutsotsi, ine zvinhu zviri pachena. Uye futi akuwara tiri kushungurudzika. President Jamisa ngavapinde panyanga tione kusununguka, ngavapinde mukomana tione kusununguka, tisiye kupiswa kuti arwadziwa.
Tomboti vanhu vanode kubatana, haabatani izvozvi. Anhu anofanira kubatana kana tavhota mupresident. Ndo panochizooneka kuti okay, namba yaJamisa haina kusvike 50%. Saka waona kana kuti 20% ndo panozonga pakuchizwe zvinonga. Anhu ngaabatane batane, kwete izvozvi izvi, it's too early, it's a trip. Hamuzvioniwo here? Zvimwe zvinhu zvinoda kukurumidzawo kuona. Tichataura sori manje manje uno mwakaroera, ndokunozi kuroera kwaitika apapa.
Makadii makadii hama vadikano, ini ndeitwa Mukuma Sinus, ndiri paSouth Africa paPort Elizabeth paTames Line. Zvokwadi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Chikonzero nemhaka nechekuti kuno kuSouth Africa takungotya nekuti tinongozwa kuti kuchauya mhirizhonga, munofanirwa kuenda kudzimba dzenyu. Saka hatichazivi nekuti kuti tiinde kumusha tinotya zvekuti tinosvika tichitambura, hatina kana chekusvika tichiita. Saka tinokumbirisawo zvaidi kuti demwari atizarurira mukomana apinda hake pamwewo kuda zvaitawo zviri nani. Ndo panongori nekuchema kwedu, nekuti kunhu kuno kwatakatogara hatitodiwo. Tinotodawo kutoshandirawo munzvimbo medu, munyika medu matakaberekerwa, asi nesichuesheni ndiyo inotidzinga. Saka demwari vatitungamirira vatikomborerawo mukomana apindawo agonawo kushandura zvunhu. Ndatenda hangu.
Pamusoro wevabereki, nevatereri mose makatere potaura vachidiki nyana chidimbu ninenzwa jamaster ndogara kuchipinge ndokwanogara ikoko nonzo kudzika chipinge mudunhu redzika tomandogara izvi ndiri musouth africa kuno kurasingbe manda ndichidi kutaura tingangoenda zvedu kovhota hese zvamunoreva kuti tiuye kovhota but zvinhu zvachona zvinonetsa bosi sometimes ungazvitaira zvimwe zvinhu zvaangofanira bosi mangofuenda movhota fune movhota futi pasine chinhu mangovhota zvangoonekwe nambona yachina nambona yachina nzi handiyopi futi haifani kuti yaripa nambona zvanonga zvakangofanana zvimwe sometimes isusu kumba totokude ndotodo togarai kuti toi kuno kuti totodzoka kumba because kumba hatimbodi kubvako kumba kwedu totokuda zvisingaiti but nhaamunhu ndiyati kutisa zungambo zingambotsvaka tsvaka todzoka tomboonawo kumba todatoda ndatenda zvangu
deduve zvokuzonotorana nanakupe zvimaikupe munovadii maikupe maikupe havasi vanombowedzera namba kuna chamisa vanhu varipo munovadii maikupe wai musingadzidze lesson guys wai musingadzidze lesson kuti maikupe vakanyang'anya chamisa kusvikira vanhu vadhumana musoro vaitana sei vadii vadii bati zvino movatora futi movadzosera mumba imomo munovadii mumba imomo vachatanga vasiyei muone vachatanga muchachema navo maikupe ivava muchachema zvenyu navo maikupe nokuti chavari kudaka vari kuti aiwa ndishanguye hangu ndongogara ndabasa nechigaro kufamba kwenguva 1 day 2 days 3 days vachatanga kuti ndoda chigaro ndakauya muno ndikazokuvhoterai ndikazodini ndikazodini zvakawanda wanda zvavanenge vakutaura nezvamaikupe vedu eregedzai maikupe vanhu varipo vari kuvhota vanhu varipo chamise ngaafambe mumaruzevha vanhu vasavhundutsirwa vanhu vasavhundutsirwa nezanupf kuti onai apa munozotakaurejista iye mukasarega kuvhota apa munozodai nesu takambovhundutsirwawo I remember ndichiri kunoton ndichigara mukembi takambovhundutsirwawo naonanafsenchage vachiti zvamanyore saizvozvo ndi zvamuchatonovhotera mukarega techikuonai pamakamera nezvavanoita vanhu vezanupf izvozvo izvo hatidi kujutwa mani
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika rakaburitswa nezuro neboka rebureau of labor statistics riri pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu muno maamerica kana kuti inflation rinoratidza kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu zvisere zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 8.5% mumwedzi wakurume gore rino zvichienzaniswa nakurume wegore rapera gwaro iri rinoratidzawo kuti mitengo yezvinhu yakakwirawo nechikamu chimwe chine zviga zviviri kubva muzana kana kuti 1.2% muna kurume gore rino zvichienzaniswa nakukadzi wegore rino zvinhu zvinonzi zvakanyanya kukwira mitengo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari zvekudya pamwe nepekugara mutengo wemafuta unonzi uri kuwedzerwa kukwira nekuda kwehondo yerussia neukraine muzinda wewhite house pamwe nedura renyika refederal reserve vanonzi vari kumboedza kubuda nezvirongwa zvingadzikamisa mitengo yezvinhu kana kuti kudzikamisa inflation muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica tabata muzvinafundo Elliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University mudunhu reOhio muno muamerica
ndinoona kuti ichokwadi chizere tichitarisa isu zviri kuitika kuukraine iri kurwiswa nerussia zvichibva zvazokanganisa mafambiro ari kuita zvinhu zvinotengeserana vanhu pamwe chete namasanctions zvirango zveupfumi zvakapiwa russia zvinobva zvakanganisa kufambidzana kunoita mabhizinesi kuzvinobva zvakanganisa upfumi kwete hweamerica chete asi hwenyika dzepasi rose saka gwaro iri igwaro rinofanira kutambirwa chaizvo kuti vanhu vaone kuti zvofambiswa sei nokuti tichitarisa zviri kuita russia inenge iri kuda kuzama kuenderera mberi nokurwisa ukraine ufumi uchiramba uchingo shata zvekare asi ichopadi chekuti mitengo iri kukwira kwete muno muAmerica chete zvekare maonero angu ndo kuti mitengo icharamba ichikwira zvinoreva kuti vanhu tose pasi rose muAmerica kuZimbabwe kupi tinofanira kuona nzira dzokwanisa kupedza dambudziko iri zvakanyanya kuti kukurudzira Russia kuti imire zvairi kuita izvo nokuti mukore uno hausi wokuti tingapedzerana nokurwa isu takapiwa mutauro wokuti tinge tichitaurirana.
Tiri kuonawo mugwaro irori Profesa Masocha, mitengo yezvinhu yakakwira ne 1.2% kubva muna February kupinda muna March. Tichitarisa nemashoko amuri kutaura iwaya, pane tarisiro here yekuti mwedzi uno watave waApril zvinhu zvingashanduka?
Handioni pane tarisiro yekuti zvinhu zvingashanduka nokukasira, nokuti ndoona sokuti kunotova kutanga kwokukwira kwezvinhu. Saka kushanduka kwazvo kunogona kutora nguva, nokuti tiri kuona kuti mafuta anapetro naanadhizir awo haasi kudzaka, nokuti kusadzaka kwawo ikoko kunotitaurira isu kuti zvinhu izvi zvicharamba zvichineta. Zvekare tiri kuona kuti Russia haisi kudzora mwoyo wayo, inenge iri kutotangazve kuunganidza mauto ayo kuti ipfuurire mberi. Saka hondo iyi pairi pakaipa chaizvo kunyanya nyaya dzedzipfumi kwenyika kukava kweAmerica kana kwepasi rose, nokuti Russia yacharamba ichivhiringa ufumi hweukraine noufumi hwayo huri kuvhiringika zvekare pamwe chete nokuvhiringa ufumi hwepasi rose.
Tichitarisawo zvinhu zviri kunzi zvakwira mitengo zvakanyanya muno muAmerica, pane zvakaitawo sezvekudya pamwe chete nepekugara. Izvi zvinozobatwawo sei pakukwira kwemitengo apa?
Izvi zvinobatwa chaizvo nokuti kana tikatarisa isu mafambisirwo anoitwa ufumi hwenyika hwakabatana noufumi hwepasi rose. Saka zvinoreva izvo kuti kana mafuta akakwira, kuita bhizinesi yatinoti cost yokuita bhizinesi yei inenge yakwirawo zvekare. Kana munhu achinge aine dzimba dzake dzaari kuriendesa kuenda kudzimba idzodzo, kana kugadzurudza dzimba idzodzo, kana kuvaka zvekare dzimwe dzimba, zvinenge zvaakumudhurira. Zvinozoita kuti adhurisirevo vanhu vanenge vachibhadhara rendi. Saka zvose zvakabatwa pamafuta iwayaya ari kutadza kufamba kubva kuna ana Russia nezvimwe zvakawanda wanda, zvekare mafambiro ari kuita zvinhu yatinoti supply chain yei hazvisi kufamba nokukasira.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaburitsawo mashoko ematanho ari kutorwawo nehurumende yavo mukuedza kudzikamisa mari dzinoshandiswa nemhuri, vachiti zvingangobatsirawo kugadziridza zvinhu. Munoona zvichibudirira here?
Zvinobudirira pava nenguva yakati rebei, nokuti zvirongwa izvi zvirongwa zvikuru zviri kutotanga zvekare. Zvirongwa izvozvizi zvokuwedzera mainterest okumari vanotengeserana mari vaya vaya. Saka hazvizi zviri zvokuti tingatarisira kuti zvingakwanisa kunge zvichibudirira ramangwana kana kusvera mangwana. Zvekare takatarisa kuti mvonga mvonga dzapasi rino rese hadzina unoziva kuti mangwana dzichaita sei, panogona kuuya mumvongavhonga.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha, vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDevry University, vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Dare reparamende iro rine nhengo dzezanupf dzakawanda rakavhota richitambira Patriotic Bill, iro rakanangana nekuti ive mhosva kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvashoropodza kana kutaura zvakaipa pamusoro penyika yazvo. Meya veHarare vakambenge vamiswa basa vaJacob Mafume vanodzoka pabasa zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemuvhuro wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai Moyo pamwe nekanzuro yeHarare vasagadza mumwe meya pachigaro chavo. Vaive mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanotambidzwa mubayiro weFab Elizabeth Valesky, uyo wakapiwa gore rapera nesangano revashandi guru rekuNetherlands reFNV. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti muswera zvakanaka vateereri.